Vakomana vemaWarriors vakanga vachikokerwa nechikomana chinotambira chikwata cheUpen kuBelgium Knowledge Msona. Vakadadisa nezuro manheru mushure mekuzviwanira nzvimbo kumakwikwi eAFCON anyachatambirwa kuCameroon gore rinouya. Izvi zvinotevera chibodzwa chimwe chete chakanwiswa naPerfect Chikwende mushure memaminetsi gumi nemana. Mushure mekuwana chibodzwa ichi murairidzi wemaWarriors Dravko Lukarusic akaramba ari pamutsetsa achikurudzira vakomana vake kuti varambe vakaomesera Botswana. Mutambo uyu wakapera Zimbabwe nechibodzwa chimwe chete, Botswana isina kana chibodzwa, izvo zvakapa kuti Zimbabwe iite mapoints masere mugroup H iri mushure meAlgeria yene mapoints gumi neimwe chete mushure mekuita mangange neZambia 3-3 nezuro manheru. Mutambi wemaWarriors Onesimo Basera uyo anotambira chikwata cheSupersport United kuSouth Africa anoti kuenda kuCameroon kuchabatsira vatambi vazhinji kuti vaonekwe nezvikwata zvikuru.
Obviously kunonga kuri kumaketa ukaona muchitamba, that's for us in Africa, that's the biggest competition in Africa. So kukatamba AFCON is the platform yekuti uonekwewo uri ikokoko. Munhu wese anonga achiona magames eAfrica anonga achitelevhizwa so it's a good thing for my players vanoona opportunity yekuti vaende kunotambira kunze kwenyika.
Chipanga mazano cheZifa vaWilson Mutekede vanoti kuenda kuCameroon chino chinofadza kwazvo, uye chiitiko ichi chichaita kuti mhuri yeZimbabwe imbokanganwa nematambudziko ari kuunzwa nechirwere cheCovid-19.
Mufaro mukuru kumhuri yeZimbabwe kunyanya panguva yakadai tichisangana nezvakawanda nguva yedambudziko recovid. Inguva iri kushungurudzika vanhu emotionally, asi kana munoziva mutambo webhora mutambo unoterwa nevanhu vakawanda. Saka kana kuri kuti tawana maresorts akadai nyika yese inofara, zvinorerutsa, zvinobvisa manegative emotions aripo, nyika ichibatana pamwe chete nekutsigira bhora redu. Ndofunga senyika tinenge tasusukidzwa chaizvo, tinenge taiswa parinani.
Vamutekede vatiwo mutambo wavo neZambia nemusoro Muvhuro kuNational Sports Stadium uchavapa mukana wokugadzirira makwikwi eAFCON.
Ndofunga mukanazve wokuti mamwe vatambi vanga varipo, makocha anogona kuvapa futi mukana nyangwe takuenda kuCameroon. Asi chandinoona chokuti hatisi kuzombotamba takarerutsa gejo redu, tikuramba takadzikisa.
Muteveri wemaWarriors muBotswana vaMandla Maphosa vanoti vakafadzwa zvikuru nematambiro aiita vakomana veZimbabwe.
Ano haZimbabwe yatamba zvakanaka zvingaite nhasi, haatamba zvinodadisa vakomana vahwina 1-0. Taura vanhu.
Zimbabwe yapinda mumakwikwi eAFCON kechishanu kusanganisira rwendo runo, yakanyadzisa kumakwikwi e2019 AFCON ayo akaitirwa kuEgypt. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Dini Shingirai Madondo.